tanga tine chirongwa chekupemberera 16 days of activism. Asi taita yatinoti isusi mboziyamu. Yatanga chakaronga into my village. Ekuti ava vanotaura nyaya yakati, avotaura nyaya yakati. Ekuti nyaya dziri kubata madzimai dzakawanda dzinozokonzeresa mhizhonga mudzimba. Saka ndopataita iyoyo kuti umu mune vakati mune vakati. Tanga tichiita kuti vamwe vanoona nezvemutemo, vamwe vanoona nezvemashandiro emakanzuru, vamwe vanoona nezveutano, vamwe vanoona nezvetsika nemagariro nezvekuchinamata, vamwe vanga vachionawo nezvekuti mamiriro ekunze akamira sei, anobata sei madzimai, anozokonzeresa mhirizhonga papi.
Tinoona kuti panga paine vanyarikani vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Panga pane vadare here uyezve vana mambo vekunzvimbo dzakasiyana siyana?
Hongu tanga tiine madzishe vanotivo chifu Chikwaka, chifu Mapanzure nachifu Chirau. Tautora machifu kubva kuma province yedu matatu kuti Mashonaland East, Mashonaland West neMidlands. Kozoitawo veparamendi tanga tiinawo vakawanda nemakomishina emagender commission nemedia commission tanga tiinawo kuti vamiririri vacho.
Zvazvakakosha sei kuti vange vari pachiitiko chanhasi ichi?
Zvanga zvakakosha nekuti ndo vanga vachiturirwa madambudziko nemadzimai. Sekuti madzishe ndo vanotongawo kumatunhu, chaita kuti zvisvikewo kumaruva kusingasvike zvakawanda. Kana madzishe aripo, kana vadzokera vachanotaurirawo madzishe nevagarisani vavo nevabati vematunhu avo.
Pane zvaturwa nhasi, zvii zvamungada kuona hurumende ichigadzirisa kuti dambudziko kushungurudzwa kwevanasikana nevanhukadzi ripere munyika?
Tikuda kuti kugadziriswe mutemo kunyanya-nyanya une wemachildren's rights, nekuti vana ndo vari kunyanya kushungurudzwa. Nana amai, tikagadzirisirwa mitemo neservice delivery nemutemo futi wehealth, kuti kuzvipatara uku kuwanikwe mishonga, kurege kuti ane mari ndiye anorapa asina anofira kumba. Koitazve kuti kunyaya yemvura, tine dambudziko remvura. Kungave kumaruva chaiko, ezvino nzizi zhinji hadzichanisina mvura nenyaya yevanhu vari kuita vari kukorokoza goridhe mumvura. Saka kumaruva futi vanhu vakuchema mvura. Saka ndo madambudziko atiruti ngaagadziriswe iwawo, kuti kunge kuine zvibhorani. Kana vachitera zvibhorani kumamisha zvocherwa zvakawanda. Uyezve nyaya yezvikoro, tatiwo meministry of education ngavaone kuti zvikoro zvaenda pedyo nevana, nokuti mwana musikana ari kufamba 13 kilometers, kanenge kari kega kuda kunodzidza ipapo. Pakati pe 13 kilometers ndopavari kubhinyangurwa ipapo.